Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguri 14, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reAfrican Diaspora Global Network rinoti riri mushishi mekutaurirana nehurumende yeSouth Africa kuti ichengetedze kodzero dzevabva kure vanosanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzidzisa pamwe nekudzidza munyika iyi, zvichitevera mashoko akabudiswa nechikwata cheOperation Dudula ekuti chichapinda muzvikoro chichidzinga vabva kure vose. Makambani anodarika makumi matatu ekuChina ari munyika ari kupinda muzviratidzwa zveChina Stanbic Job Fair, apo anotarisirwa kupinza mabasa vanhu vanodarika mazana manomwe, zvikuru sei mainjiniya. Mamwe masangano anomirira varayiridzi munyika onyunyuta nedanho rebazi redzidzo yepasi rekuti vana vakapedza kunyora bvunzo dzegrade 7 svondo rino varambe vachienda kuzvikoro. Asi badzi redzidzo yepasi rinoti rakatora danho iri kuitira kuti vana ava vadzidziswe nezvavachanosangana nazvo mberi kana kuti life orientation. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano reAfrican Diaspora Global Network, Dr. Vusimuzi Siwanda, vanoti sangano ravo riri mushishi mekutaurirana nehurumende yeSouth Africa kuti ichengetedze kodzero dzevabva kure vanosanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzidzisa pamwe nekudzidza munyika iyi. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nesangano remuSouth Africa reOperation Dudula, iro riri kuti richatanga kuenda muzvikoro kunodzinga vabva kure kuti vadzokere kumusha kwavo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kurayiridza pamwe nekudzidza muzvikoro zvemunyika iyi. Vazhinji vanoti vari kugara vakabatira ura mumaoko, asi Dr. Siwanda avati mumisangano yavaita nehurumende yeSouth Africa, hurumende iri kuti haisi kuzoregedza Operation Dudula ichiita madiro aGeorgina. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naDr. Siwanda nezvenyaya iyi.
Zvanga zvisati zvatanga, asi tinoziva kuti nemamiriro ezvinhu sezvo vakamboedza kurwisa zvipatara, tirikuona kuti vachaedza zvavo vakashungurudza vanhu, asi vanhu vamwe vanoda zviri mumutemo nemapurisa havazozvitenderi izvozvo.
Munokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muzvikoro vangave vari vadzidzi kana vadzidzisi kuti vaite sei?
Aiwa, tinovakurudzira kuti ngavagare mabasa avo vana vaende kuzvikoro kuitira kuti vagone kuti vasarasikirwa nemabasa vanoshanda uye vana vasarasikirwa nedzidzo, nekuti zvavari kutaura izvi tofunga kuti kubva pane zvese zvaitika tinoziva kuti havangasvikiri kuti vagone kuzviita nekuti vachasungwa.
Imi muri kuedza here kutaura nehurumende yeSouth Africa pamusoro penyaya iyi?
Ndo zvatakatoita, zvinotokodzera kuti iko zvino tione vanhu vachisungwa uye tione vari mugovernment vachikurudzira kuti aiwa, hapana munhu ane kodzero yekuti ashunguridze umwe munhu, uye hapana umwe munhu anobvumidzwa kuti aende anobvunza vanhu maID kana kuti mapassport, nekuti izvo ibasa remapurisa nehome affairs. Saka iko zvinova kuti chero vachienda kungoti vanongofambidzana zvavo nehome affairs, vanotoenda vezoti haikuno, asi ivo vega havagoni kuti vazviite.
Mungati kutaura kwenyu nehurumende kwabatsira here?
Tinofunga kuti kwabatsira chaizvo, kuti kutaura kwataita tu kwatinenge tichiita nehurumende nekuikurudzira kuti aiwa, toda kuti vanhu vese vachengetedze mutemo, tinoona zvabatsira zvikuru, nokuti neavo vana vashandwa nana premier vemuno vachangobuda premier Makura vanga vachira zvisina musoro mazuva akadarika aya vachikushandidzana neDudula, vakapedzisira vaakutotaura kuti aiwa, hatidi kuona vanhu vanoshungurudza vanhu, tinoona vanhu vanofamba vachigwisa vanhu nokuti maforeiners, tinoda kuti vanhu vazvibate nenzira dzakanaka. Saka tiona kuti aiwa, zviri kutoshanda chaizvo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAfrican Diaspora Global Network, Dr. Vusimuzi Suwanda, vachitaura naMavelous Mhlanganya weStudio 7, vari parunare muJohannesburg, South Africa. Makambani anodarika makumi matatu ekuChina ari munyika ari kupinda muzviratidzwa zveChina Stanbic Job Fair, apo anotarisirwa kupinza mabasa avanhu vanodarika mazana manomwe zvikuru maenjinia. Goodwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Zviratidzwa izvi zviri kurongwa nebhanga reStanbic pamwe nesangano rinomirira makambani ekuChina muZimbabwe, reChamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe. Mumashoko avo pavhurwa zviratidzwa izvi muHarare nhasi, mukuru anoona nezvemabhizinisi mubhanga reStanbic vaPatson Mahachi vati donzvo rezviratidzwa izvi ndere kubatsira vana veZimbabwe kuwana mabasa.
So nhasi izwa guru ratinaro tine makambanis ekuChina ari ku tarizira pa job fair yatinayo nhasi yatakaronga ne Chamber of Chinese Enterprises kuti tibatsire avo vari kutsvaga mabasa, kuti vawane mabasa. Nhasi makambani ari pano, there are over 30 makambani iwayo ane mavakansi anosvika 700 vari kutsvaga vanhu vanogona kuemployiwa kuti vashande mabasa iwayo kumakambani emachinese. So tiri kushanda tiri pamwe chete ne Chamber of Chinese Enterprises kuti tibatsire vari kutsvaga mabasa, tichibatsira zvenyika kuti kana vanhu ivavo wana mabasa vachashanda vachikonzera kuti nyika yedu irambe ichibudirira.
Vati bhanga ravo rine ukama hwakasimba nemakambani ekuChina, ndo saka vabatana navo pazviratidzwa izvi.
Tasarudza kuita navo nekuti tine ukama hwakasimba chaizvo ne Chamber of Chinese Enterprises, tagara tichishanda navo nemakambani eChina ari pano. Saka naizvozvo taona zvakakodzera kuti tinge tichiuya tiri pamwe chete tichibatsirana navo, nekuti vari kutsvaga kuti vangabatsirawo sei vanhu vanotsvaga mabasa nekubatsira nyika kuti iwane kubudirira.
Mutevedzeri wasachigaro weChamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe, zvakare vachiona nezvekuburiswa kwemashoko musangano iri, Amai Chanel Lil, vati varonga zviratidzwa zvanhasi nemangwana nekuti makambani anobva kuChina ari muZimbabwe anoda kubatsirwa kutsvaga vashandi, uyewo vanhu vakawanda munyika havana mabasa.
Also understand there is a difficult for local people to find employment as well. And a lot of freshly graduates, they couldn't find a job. They need to go to other countries to find job opportunities. That's why we created this platform for job seekers and employers, organizations to meet face to face, to understand the needs and also the demand for them to meet with each other.
Uye vazhinji vari kubva muzvikoro vari kutobuda munyika kunotsvaga mabasa. Ndosaka taronga kuti makambani edu vasangane nevari kutsvaga mabasa kuti vaone kuti vangabatsirika sei.
Vaenderera mberi vachiti pane kusanzwisisa munyika pamusoro pemashandiro anoita makambani ekuChina munyika, uye zviratidzwa izvi zvinopa vari kutsvaga mabasa mukana wekubvunzurudza nekunzwisisa mashandiro anoita makambani ekuChina.
That is why we want to have this open platform in a transparent way to tell people what positions available, what salary that we offer, and in the meantime, you can communicate with the HR, the employers straight away, and to understand what exactly is going on.
Apinde basa achiziva zvinodiwa nekuitarisirwa nekambani.
Mumwe wechidiki apinda muzviratidzwa izvi muzvare Naomi Chifamba audza Studio 7 kuti zviratidzwa izvi zvakanaka chose sezvo zvichipa vanhu mukana wekuwana mabasa.
Dambudziko randaona nderekuti vanogone kunge vachida vanhu vaive vanenge vachitaura chichaina. Ofichi isusu vanhu vemuZimbabwe vazhinji vacho chichaina chinenge chiri kure, saka hapasina kuti izvozvo inoi nzvimbo yakanaka kuti kana vanhu vakauya vanokwanisa kuwana mabasa. Kutodarika pavanozokwanisa kuenda kumakambanis aya vari dunga munhu unogona kumashayiwa mabasa. Saka apart from that, it's possible.
Vamalvin Katio Vatiwo zviratidzwa izvi zvakanaka asi vakati hazvinyanyi kubatsira zvikuru sei kune avo vachangobva kuchikoro.
Pane patisiri kufara napo. Makambanis aya ari kuda experience yatisina sevanhu vachangobva kuchikoro. Tagraduate manje. Saka job fair it's very important taifarira but zvimwe zvacho zviri kudikana panapa hatina hatisati tava nazvo. Saka tinotarisira kuti gore rinouya vange vaneti imwe job fair at least tinenge tanewo ka experience kekubata.
Mukuru anoona nezvekupinzwa kwevanhu mabasa mubazi rezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, amai Vimba Ichiza vati hurumende inotsigira zviratidzwa izvi. Vatiwo kunyange munyika muchinetsa mabasa, pane mamwe mabasa akawanda anoda hunyanzvi ayo ari kutoshaya vanhu. Pane makambani ekuChina anodarika makumi masere ari muZimbabwe uye ane vashandi vemuno vanodarika zana rezviuru 100,000. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Manguja.
Mamwe masangano anomirira varairidzi munyika ari kunyunyuta nedanho raanoti rakatora nebazi redzidzo yepasi rekuti vana vakapedza kunyora bvunzo dzegrade 7 svondo rino varambe vachienda kuzvikoro kuitira kuti vadzidziswe nezvavachanosangana nazvo mberi kana kuti life orientation. ZimLive inoti sangano reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rakati hurumende haina kunzwawo kubva kwariri payakatora danho iri. Ukuwo sangano reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti kunyange urongwa hwehurumende hwakanaka, rinoona sekunge hurumende yakaona kuti vana ava vari kukasika kunyora bvunzo zvoita kuti ide kuramba iinavo vachiwana zvekuita. Asi mutauriri wesangano iri vaGodwill Taderera vanoti havaone vana vachizoramba vachienda kuzvikoro sezviri kutarisirwa nehurumende kana vachinge vatozonyora bvunzo kare. Tabatawo mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaobet masaraure kuti tinzwewo pamire sangano ravo panyaya iyi.
Danho iri relife orientation program rangotorwa zvechibhubhubhu zvisina kana kutaurirana kwanga kwati kwaitwa. Varairidzi vacho vanotarisira kunzi vanenge vachibatsira vana havatozivi kuti vanovabatsira nei, nekuti pakudzidzira kwavo basa havana kumbivadzidziswa zvinhu izvi, uye hurumende haina kumbotorawo matanho ekuti vazive kuti basa ravari kutarisirwa kunzi vaite rakamira sei. To panofira zvirongwa zvizhinji zvehurumende, chero zvinganake sei asi kana zvichinge zvichingoitwa kunzi chero zvazvaita bhurugwa rebenzi.
Zvii zvamaitarisira imi sesangano kuti dai zvakaitwa panyaya iyoyi?
Tinowanzokurudzira kuti pave nekuronga kwakakwana paine maplans ari predictable, vanhu vachiziva kuti musi wakati gadziriro dzichiitwa nenguva yakakwana. Zvino nyaya yekuorienda vana inenge isina kushata, asi zvino kana vanovaorienda vasina kuwana dzidziso yekuti vana vacho vanoorendwa sei, zvinoreva kuti hapana kungotambisa nguva yevana vachigara musikoro mahara.
Mutungamiri weATUZ Vaobet Masaraure vari parunare neStudio 7. Tabatawo mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe kana kuti PEUS waWilson Makanyaire, avo vari kuimba rwiyo rumwe chete sezviri kuita mamwe masangano zvekuti hurumende yakaita zano ndega.
Isu seboka rimwe rinomirira varairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe, danho ratorwa nehurumende tarinzwa tariziva, takagarawo pasi tikabhuya nevamwe maunionzi ari muZimbabwe kuti tinzwe kuti tingaita muonera pamwe iri panyaya iyi. Chatangochema ndechekungoti tinongonzwa employer angoanaunsa kuti taita zvakati, asina kana waambokonzauta, asina kana waambotaura naye, wongotora danho rinoafekta maticha, rinoafekta vana, rinoafekta vabereki. Ndaona sekunge employer aita humbimbindoga hwokungoita zvinhu zvake ari ega. Chinenge chakanaka kukonsulta vamwe, kugara pasi, kukurukura, kurodzana pfungwa, toona chazvikanakira nechazvikaipira kuti tingadini. So isu sePEUS hatizi kufara nedanho ratorwa naemployer wedu rokungoti endai kubasa mari chegrade 7, endai kubasa, endai kuchikoro vana vegrade 7, tisina kumbogara pasi kuti tikurukure. So tiri kunyunyuta.
Zvinhu zvitsva here izvi zvatingati zvakushamisai kana zvauya musingazive vamakanya iri?
Aiwa, kuva zvitsva kana kusava zvitsva vajonga, asi tinoda kungotarisa mawiro azvaita nezvazvingakonzera kuvana. zvingangooneka sezvakanaka mukutaura kuti vana vakuda kudzidziswa zveupenyu hwamangwana vana vegrade 7. Zvinonzwika kwazvo semashoko akanaka. Asi kavajonga chiko chingadzidziswa mwana wegrade 7 cheuraramo hwamangwana chiri kushayika nemwana apedza degree, chiri kushayikwa nemwana abva kutertiary college, chiri kushayikwa nemwana abva kuvocational teachers college. Zvingazodzidziswa mwana wegrade 7 zvingabudirira ndezvipi? Kungori kutaura kwaemployer kuda kungoudza kubata vabereki kumeso. Pati chokwandi chekuti ugaro hwevana hwakanaka, asi kune vana vanokurira vegrade 7 vasina ugaro hwakanaka, vasina mabasa.
Matanho apa hamuchatora sesangano, muchapikisa here danho iri?
Isu sesangano revarairidzi reprofessional education of Zimbabwe tanyorera magwaro kunana sachigaro wedu vemaprovinsi kuti vangonzwawo kuzasi kuva membership yedu kuti vanofungei. Asi mashoko atatambira izvozvi kumaprovinsi maviri kana matatu atumira mashoko. Vadzidzisi vari kunyunyuta kwazvo. Zvekare kudzidzisa vanonyunyuta vachiti zvingadzidziswa vana zvii zvingangomukira panzira zvavasingagone kutaurirwa. Dai employer ataura nyaya yekupa vadzidzisi bonus yavo achitovatenda basa ravakashanda, because vakashanda zvakaomarara kwazvo, vaine uhoro ushoma. So zvokuti vadzidzisi vari kufara, aiwa tinganyepa. So danho ratinongotora isu kumbonzwa kuti ivo vatinotungamirira vanoti kudini.
Vanga vari mutungamiri weprofessional educators union of Zimbabwe vaWilson Makanyaire vari parunhare kuhurungwe kumashonaland west nestudio 7. Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza studio 7 kuti chirongwa chekuti vana vegrade 7 varambe vari pachikoro kunyange vakapedza kunyora bvunzo dzavo chakanangana nekuti vawane mukana wekudzidziswa nezvavachanosangana nazvo mberi kana kuti life orientation program, vachiti hazvireve kuti kana vana vanyora bvunzo chikoro chabva chasvika kumagumo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuputika kwebhambu mudunhu riri pakati peMali kwauraya vanhu vapfumbamwe vanga vari mubhazi nhasi. Dunhu iri riri kugara richikanganiswa nemhirizhonga inokonzerwa nevanopfurikidza mwero. Chiitiko ichi chaitika mumugwagwa uri pakati peBandiagara neGondaka munharaunda yeMopti. Mumwe wechiuto ndadaro achiudza sangano renhau reAFP. Komiti yedare reparamende muAmerica reUS House of Representatives iri kuferefeta mhirizhonga yakaitika musi wa6 ndira 2021 pamuzinda weCapitol. Yakavhota neuwandu kuti inyorere vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump samanisi rekuti vape umbowo pamusoro pechiitiko ichi. VaTrump nevatsigiri vavo vari kusoropodza kuferefetwa uku vachiti kwakafanana nekupumwa uroyi. Vamwe vagari vekushurugwe kuMidlands vari kuchema-chema nekupazwa kwavanoti kuri kuitwa gomo reboterekwa nevanhu vari kutsvaga zvicherwa izvo vanoti zviri kunyangadza nzvimbo yavo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Gomo reboterekwa nderimwe renzvimbo dzinonzi dzinoyevedza mushurugwi mudunhu reMidlands. Asi mumwe mugari weshurugwi vataita sechirume vati kucherwa kwegoridhe kunyanya mugomo iri kuri kusakadza nharaunda nekuparadza kuyevedza kwegomo iri.
Gomo rachona nekuve kuyevedza varaimboita makore atera uchipfuura nemo nezvaakuitika ipapo zvonazvo zvakatendedzwa zvinogwadza.
Vachirume vatiwo kushandiswa kwemishonga yavati ine njodzi mukutsvagwa kwegoridhe kuchakanganisawo ugaro hwavo pamwe nezvipfuwo zvavo.
Kukanganisika kwenzvimbo kuri kuitika ipapo nekuda kwemishonga yarushandisa yese zvinozoyeredzwa ichienda nenzizi zvipfuyo zvichazovapikiwa.
Izvi zvatsigirwawo navaGraham Gavi, avo vatiwo vanokatyamadzwa kuti mamwe makambani ari kuchera mugomera ari kutopiwa mvumo. VaGavi vati apo vagari veshurugu vari kukanganisirwa nharaunda yavo, hapana chavari kuwana uyewo hapana chinoratidza kuti nharaunda ichagadziriswa. Imwe yemakambani ari kunyanyoshorwa zvakanyanya ikambani iri kutsvaga goridhe inonzi Chengxi Mining. Kunyange zvazvo vagari vachiti kambani iri kukanganisa nharaunda inonzi ine mapepa anoibvumidza kushanda, kusanganisira mapepa anopiwa nesangano rinochengetedza nharaunda reEnvironment Management Agency kana kuti EMA. Studio 7 yakundikana kubata vakuru vekambani iyi kuti tinzwe divi ravo tisati taenda pamhepo. Sachigaro wekanzuro yeTongogara variwo zvakare kanzura weWard 18 munova mune nzvimbo yeboterekwa vaGoldman Kapeta vati vaizosununguka kutaura nesu vationa kwete zvepanhare mbozha. Asi vaudza Studio 7 kuti kambani yeChengxi Mining ine mapepa kubva kuEMA vachitiwo havasati vawana nyunyuto kubva kuvagari nezvekuparadzwa kwenharaunda uku.
Yeah, to my understanding that one in the EIA, EIA certificate with database kwedu. Environmental impact assessment iningi certificate.
Munharaunda matinogara chai matandaiona hansati tiponesi. Havasati vauya kuti vanogona kungomhanya kushoshawo media vaine majinyi kozi yavo bati vasingauyi kwatiri. Isi totambira zvichemo zvacho mulocality yacho.
Mukuru weEMA mudunhu reMidlands vaBenson Basera vaudza Studio 7 kuti vanga vasingakwanisi kutaura nesu pazuva ranhasi kuti tinzwe kuti kambani ine mvumo here kana kuti kwete, vachiti tivabate mangwana.
Mafona yenyu zvakanaka asi kuti iko zvino ndiri panguva isingagoni kuti nditaure iri kati zvidyo zvamungada.
Studio 7 yakundikanawo kunzwa kubva kubazi rinoona nezvezvicherwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo. Mutambi wetsiva wechidzimai kuda kwashe Chiwandire Manero anhasi ari kupinda munhandare naZulila Munoz wekuMexico kudzivirira bhande rake reWorld Boxing Council pamberi pemutevedzeri wemutungamiri weWBC pasi rose vaHosin Hoche. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa zvizere nyaya iyi.
VaHochi vanoti anokunda mumutambo wanhasi achawana mukana wekurira bhande repamusoro-soro reWBC regoridhe iro riri maoko aYemileti Mercado wekuMexico pari zvino. Chiwandire anga akamirira mutambo uyu nemaziso matsvuku mushure mekuendeswa mberi kwawo kubva musi wa27 nyamavhuvhu kuiswa musi wa1 gumiguru ndokutadza kuitwa musi uyu zvekare. Asi Munozi akasvika muZimbabwe nemvuro mushure mekupindira kwehurumende kugadzisa nyaya dzemari dzaitadzisa mutambo uyu kuitwa. Vatambi ava vari kubhadharwa mari dzavo nehurumende iyo mukuru weZimbabwe Boxing and Wrestling Control Board vaLorenz Zimbuzana vanoti anokunda ari kuwana zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica. VaZimbuzana vanoti vari kufara kuti mutambo uyu wabudirira vachiwedzera ivo kuti vachafarisisa kana Chiwandire akakunda. Chiwandire pachake anoti akagadzirira zvakakwana mutambo wakakosha uyu.
Mutambo uyu mutambo wandakagadzirira kwenguva refu, saka zvese zviri kuendeka, hapana chisiri kufamba, takagadzirira zvese zvakakwana.
Asi Munozi ane nhoroondo yakasimba mumutambo uyu mushure mekukunda mumitambo makumi maviri pamitambo makumi manomwe yaatamba. Chiwandire atamba mitambo misere akakunda mumitambo mishanu. Mumwe murongi wemitambo yetsiva vaStalin Maumau vayambira chiwandire kuti anofarira kusunga dzisimbe nekuti munoz asi wekutamba naye. Asi vaClyde Musonda vanoe zvekare murairidzi wachiwandire vanoti mutambi wavo ane matambiro akasiyana zvikuru nematambiro evamwe vanhukadzi zvekuti vari kuona achidarika pachinano chari ichi.
Ane speed plus anokanda magood punches plus andotoona kutoti style yake boxing inogona kutonge ichimuendesa mberi.
Vanoti vari kuona chiwandire achidarika pana munoz achinotora mabhande ese ari muremu uhu.
Mushikana ari kuenda kumberi zvokutoti tida kutoti azenge ari musikana anitori nemabelts ese mudivision imomo tichitaura kuti anofanira kuwina IBF world title, WBA world title, WBC world title. Ndo kwatakavavarira kuti anga achisvikeko.
Mutambo uyu ndiwo wekutanga weWBC kuitirwa muZimbabwe uyezve wechitatu chete kutambirwa muAfrica. Pamusoro pemutambo wachiwandire naMunoz, pane mimwe mitambo yetsiva minomwe yarongwa manheru ano. Tinashe Madziwane oyo akambotora mukombe weAfrica Boxing Union ari kupinda munhandare kurwa naJeremiah Mere vachirwira bhande renational champion reuremu weSuper Bantamweight. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchikamu chedu chesvondo rino chemimhanzi, nhasi tiri kukupai hurukuro nemuimbi wemusambo wenziyo dzechitendero kana kuti gospel Miriam Mulambo, uyo anorarama ari kuUnited Kingdom. Miriam anove nhengo yekereke yepostere Johani Masowe yechishanu, anosanganisa magitare nenziyo dzekereke yake. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare achitaura naIvan Zininga weStudio 7.
Ndinoitwa Miriam Mulambo, known as Prophetess Miriam. Ndiri mupostori weJohani Masowe Shamu. Ndinoraramira ndiri muUnited Kingdom. Ndakazvarirwa in Manicaland Province, ndikakurira muHarare. Ndakazoitawo degree rangu renursing in the United Kingdom. Munova ndoo mandiri kushandira uye ndoo mandiri kurarama ndiri.
Zvemimhanzi izvi makazvitanga rini?
Zvemimhanzi ndakazvitanga gore rino ra2022. Asi chipo chandakaberekwa chiri mandiri. Ndiri munhu akakura achifarira zvekuimba uye nekunyora mimhanzi. Saka my first song akairekodha muna April 2022. Chipo chekuprofita chakatozouya mashure mechipo chekuimba. Saka zvinhu zvigere muropa.
Semupostori, vanhu vari kutambirana sei nemimhanzi yenyu?
Semupostori, aisi nyore zvakaoma kuti mimhanzi itambirike muvanhu. Asi hazvizotimise uye hazvitizorere kumashure. Ticharamba tichiimba, tichiparidza ukuru hwaMwari kuburikidza nekuimba. Tichiparidza ukuru hwezwi kuburikidza nekuimba. Kuimba kuparidza, kuimba kutaura nenyika. Saka hazvizotidzosere kumashure.
Muri kutarisira kuenda kupi nekuimba uku?
Ndiri kutarisira kuenderera mberi nekuimba. Gore rino so far ndarekodha 8 songs, which is my first album titled Nguva Yakwana. Saka mugore rinouya ndiri kutarisira kurekodha nziyo dzakati wandei.
Vanoda kuteererawo nziyo dzenyu vanokuwanai kupi?
Mimhanzi yangu yose iri paYouTube, Spotify, Apple Music, Twitter, Facebook and DistroKid.
Kamunoti akandiko kari pamoyo, kamunodawo kubuda nako mudariro, vateereri vambokanzwawo ndekapi?
Song inonzo sana, ndiyo song iri pamoyo pangu andipedze zuva ndisimazuridza song iyi.
Hosana.
Tinotenda Miriam Mulambo nehurukuru yedu musakanganwa chirongwa chelive talk nhasi apo tiri kutarisa nezvekushambadzwa kuri kuitwa mabasa nezvigadzirwa nemakambani ekuchina ari munyika anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndokusiyemi na Gibbs Dube.
Kuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 14 2022 ngukeeps tube endaweni zethu lamhlanje.
All what we are saying, they must employ all South Africans first before they can consider employing foreigners.
Abakuhlanganiswe Operation Tutula sebesungule umkankaso wokuxotsha ababalisi labantwana besikolo abalazali abadabuka kwamanye amazwe.
The reason we started this job fair because we understand there are demands and the supply they can't really meet with each other.
Ulama kampani akwele China angaba ngamathumi amathathu aphatheke kumbukiso wamalanga amabili wokudinga umsebenzi oyiChina Stanbic Job Fair. Kungena kusuku lwesibili namhla umbukiso waba kumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe owehlanganani Sanganai Expo kwenzelwa kobulawayo. Kuli viki uhlelo Woza Fridays lo Stanley Nyathi umculi ocula umdumo we-Afropop oza lengoma zakhe zokholo. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Abakunhlanganiso ye-Operation Dudula sebesungule umkankaso wokuxotsha ezikolo zakwele South Africa ababalisi labantwana besikolo abalabazali abadabuka kwamanye amazwe. Uthuso Khumalo usipha lolo daba.
Umkhankaso weqembu le-Operation Dudula lo usuchiya ababalisi labantwana abadabuka kwamanye amazwe ogoqela labeZimbabwe bethithibele. Amalunga lenhlanganiso abetshengisela emofisini emfundo ezabelweni ezine zelizwe besithi abaphume baphele bonke abokuza ezikolweni kungene amatitshala labantwana bakwele South Africa. Obekhokhela inhlelo zokutshengisela kwalenhlanganiso esabeleni seGauteng umnumzana Daniel Hadebe utshela bezindaba ukuthi ngeke bagoqa izandla ababalisi bakwele South Africa bengumatshayinyoka kusebenza abokuza.
All what we are saying, they must employ all South Africans first before they can consider employing foreigners.
Uthi abakufunayo ukuthi bakhitshwe bonke ababalisi bakwamanye amazwe kuqatshwe abe South Africa bese bengena kuphela nxa kusasele isikhala esiseleyo. Unkosazana Grace Mamonyane obekhokhela ukutshesela okuqhutshwe sabelwenze lempompo laye uthi indawo zokufunda kufanele ziphiwe abantwana bakwele South Africa kuqala.
So we know that our own are not getting jobs because the posts have been occupied by those foreigners.
Uthi kwenzeka kanjani ukuthi amatitshala eSouth Africa ahlale phansi imisebenzi yabo ithethwe ngabantu bokuza? Kulezinkulungwane zababalisi beZimbabwe abafundisa ezikolo ezizimeleyo lezikahulumende kwele South Africa, akusakhulunywa ke ngabantwana ngoba iningi labeZimbabwe abasebenza kwele South Africa balabantwana abafunda khona. Umbalisi weZimbabwe umnumzana Bongani Nyati uthi uhlelo lwedudula lolo luzahlukuluza kakhulu ababalisi labantwana emoyeni.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi sibone izenzo ezinje zisenzakala elizweni lase South Africa, sibone ukubandlululwa lokuhlukunyezwa kwabantu ngalendlela ikakhulu oteacher okwenziwa ngoperation Dudula kubuhlungu kakhulu.
Omunye njalo umbalisi weZimbabwe umnumzana Themba Ndabe Khulu Phiri uthi le into enziwa ngoperation Dudula ikuchitha nje isikhathi.
Ngeke iDudula iqede ukusebenza kwababalisi laba bangaphandle kulezi zikolo ngoba vele idemand ikhona enkulu. IDudula ngibone ngathi mina izosiza ukuthi iphakamise izinga lokwenza le ndlela okuphathwa ngayo ababalisi.
Ugatsha lwezemfundo lona belungakaphawuli ngokutshengisela kweDudula lokho. Kodwa ngephambilini umphathintambo ogatsha lwezemfundo unkosikazi Anje Mtseka uke wakubeka kwacaca ukuthi ngeke ugatsha lwakhe luxotshe umntwana esikolo ngesizathu sokuthi uvela kwelinye ilizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kulama kampani akwele China angaba ngamachumi amathathu aphatheke kumbukiso kwensuku ezimbili wokudinga umsebenzi oyichina Stanford Job Fair ukhangelwe ukuthi utholise amathuba okuqhatshwa kwabantu abangaba ngamakhulu ayisikhombisa 700 ikakhulu abakumsebenzi wabomanjinela. UPrasentis Jeremiah uzethulela lolu daba.
Lo mbukiso ubikwa uqoqwe ngabebhanga eleStanbic bembamsenela benhlanganiso emela amankampani akwele China elizweni Chamber of Chinese Employers in Zimbabwe. Ekhuluma ekuvulweni kwalombukiso, umqondisi wobona ngezamabhizimusi ebhanga leStanbic umnumzana Patterson Mahatch uthe inhloso yokuqhuba lombukiso ngeyokunceda inzalo yeZimbabwe ukuthi ithole amathuba okuqhatshwa. Uqhubeke ethi ibhanga lakhe selibumbe ubudlelwano obuhle lamankampani akwele China kungaleso sizathu beqoqe lombukiso. Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso Chamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe enguye njalo obona ngokwethula kwemibiko kulenhlanganiso unkosikazi Shaneo Liu uthi baqoqela umbukiso bebambisana labeStanbic oqalela namhlanje uphela kusasa ngenhloso yokunceda amankampani akwele China ukuthola izisebenzi zelizweni.
The reason we started this job fair because we understand there are demand and the supply, they can't really meet with each other. And also, very importantly, in Zimbabwe, there's a misunderstanding, a misperception for Chinese organizations. Sometimes we see on the newspaper, there are articles about Chinese business doesn't pay well, or there's a different kind of stories. That is why we want to have this open platform in a transparent way to tell people what positions available, what salary that we are offering.
Owenze sabalo walambukiso yikutholisa amathuba omsebenzi kwabeZimbabwe kanye lapha amakampani akwele China ukuthi athole izisebenzi ezizincitshi. Okunye njalo kubangela ukuthi sibe lalombukiso ngeminye imibiko ephuma ezindabeni yokuthi abeChina abaphathi kuhle izisebenzi, kababhadali kuhle lokunye okunjalo, kutsho unkosikazi Chanel Leo. Uqhubekele phambili ethi kule mibiko engazisekiyo ngamankampani elizweni lakhe. Ngakho ke kungaleso sizathu becabange ukuba lalo mbukiso ukwenzela ukunika ithuba labo abale mibuzo ngokusebenza kwamankampani akwele China ukuze bahle babuzisise abaqondisi balawo mankampani. Obona ngokuqhatshwa kwezisebenzi kugatsha lwezisebenzi kuhulumende unkosikazi Limbayi Jiza utshele iStudio 7 ukubana uhulumende weZimbabwe uyasekela lombukiso. Sikhuluma nje kulamankampani akwele China asebenzela eZimbabwe angamashumi edlula athoba minambili 80 aqhatshe izisebenzi ezizinkulungwane ezedlula ezilikhulu 100,000. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC. Practice is Jeremiah.
Ungena kusuku lwesibili namhla umbukiso wabakomsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe wehlanganani sakanayi expo wenzelwa koBulawayo. Osomabhizinisi abaningi bawuncoma umbukiso lo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umsebenzi wokuvuselela ukwethekela kweZimbabwe usufike kuzinga eliphezulu lapho amanye amazwe angene lumbukiso bewubuka bethi ilizwe loba liphakathi kwenkinga eziphazamisa ezomnotho umbukiso uhamba kahle. Isiphathamandla senkampani kahulumende weSouth Africa obona ngezokwethekelelwa umnumzana Magic Dlomo uthi bayasuthiseka ngombukiso wehlanganani sanganayi World Trade Expo ngoba bakhangelele ukuba lamathuba amahle amabhizimusi.
Sibone ukuthi masithathe elithuba size la kuyihlanganayi hlanganani expo sizobukisa ngento zokuvakashela nozokhenketho esinazo eSouth Africa. Sihamba namaphondo amane, amaphondo ala sihamba nawo iWestern Cape, iLimpopo, iGauteng and iMpumalanga. Sithe masizobukisa ukuthi amakhongo anani ukuthi abavakashi abasuka la eZimbabwe mabetshelele eSouth Africa kula maphondo, zini abangazenza, zini abangabukisa ngazo, zini esingababukisa ngazo sibatshele ukuthi umlando like iheritage and also necommunity aspect ukuthi bangavakashela kuphi mabefikile eMzantsi Afrika.
Abawubhizimusi lokutholisa abantu izimota zokusebenzisa unkosazana Shamiso Dzingire laye uvumelane lodlomo ethi bazodinga amabhizimusi ukuze ibhizimusi labo lithuthuke.
Sanganayi sizodinga amakhampani okusebenzisana lawo i-tourism sector ngeyinye yenhlangothi ifingakube kanjalo esisebenzisana lazo. So sidinga amanye ama-clients esingawatholiyo nje from day to day. So sifuna ukuthatha advantage yokuthi njengoba behlangene be-one ndawo sithi network labantu bakhona sibone ukuthi singasebenzisana njani going forward sibapha izimota zethu ngoba ngenye industry ejayele ukuthi bayathatha izimoto bayahaya izimoto.
Umnumzana Langa Moyo okubhizimusi lokupheka utshwala besilungu uthi ulande ukuzobonisa utshwala abuphekayo kwabakubhizimusi lezokwethekela.
Sikhangelele ukuba simakethe ama-products wethu awejini liram ngoba lapha kule imarket ye tourism sector.
Unkosikazi Ruth Khumalo obukisayo ngaphansi kwe Women in Tourism uthi bakhangelele ukuthola abazathenga imisebenzi yabo yezandla.
Umbukiso wayehlanganayo muhle ngoba usihlanganisa nama-investors amaningi avela kwamanye amazwe abazobona lokhu esikwenzayo, umsebenzi wezandla esiwenzayo njengabomama abakutourism.
Unkosikazi Lucy Phiri okubhizimusi lempahla yamangqongqo uthi kumbukiso wehlanganani sanganayi World Trade Expo bakhangelele ukuba babe lezivumelwano labakubhizimusi lezokwethekela.
Izandla yona lo mntanami owubona ngiloko ngiwuphethe ngiwenza khonapho. Siyabonga nje ukuthi sisise lamathuba okuthi siyenze imisebenzi yezandla sizothengisa siphile labazukulu.
Ukhulumisa Zimbabwe Tourism Authority umnumzana Godfrey Kote uthi ngesikhathi se-COVID-19 balahlekelwa imali eningi kodwa kuhle umbukiso uqale izolo uyaphela kusasa kodwa uyavulwa lamhlanje umkayi kamongameli welizwe unkosikazi Auxilium Mnangagwa. Umbukiso lo uke wama ukwenziwa okweminyaka emibili edluleyo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ababalisi abakunhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe bathi sebelobele uhlangothi lukahulumende lwezemfundo ngokuba kulotshelwane izivumelwano zomsebenzi ama-contracts bengakaqali ukuhlela imihloliso yabantwana lonyaka. Bafuna njalo ukuba uhulumende abahlawule ngedola leMelika hatshi eleZimbabwe abathi kalisathengi lutho. Iziphathamandla zezemseki zalile ukukhuluma leStudio 7 ngodaba lolu. Uze sizwe okuningi ngokufiswa yi-PTUZ, sixoxe lo mnumzana Love Joyce Banda okulihlanganiso le.
Sesibhalele inhlanganiso ekhangele ngezemhloliso eZimbabwe iZimsec incwadi sikhonona njalo sicela ukuthi bakhangele amalungelo ababalisi. Imhloliso iqalisile kuviki ephelileyo njalo iyaqhubeka. Ngakho ke thina njengenhlanganiso sikhangelele ukuthi inhlanganiso yeZimsec ibhadale ababalisi imali efaneleyo ngendlela efaneleyo. Singakhangela kumnyaka odlulileyo kuke kwaba lomsindo abantu abathwebula imhloliso sebekhonona ngokuthi imali abayiphiwa.
Singathi baba Swanda, kuyini elifuna ukuthi iZimsec ilenzele khona?
Sicele inhlanganiso yeZimsec ukuthi kulumnyaka kayenze izinto ngendlela ezifananayo. Sikhangele ukuthi abathwebulayo bengakaqalisi ukuthwebula bathiwe ama-contracts aveza ukuthi bazathwebula okwesikhathi esingakanani, bethwebula bephiwa imali eyimalini, imali eluhlobo bani. Singakhangela izinto zonke kulezi nsuku sezibhadalwa, sebebhadalisa ngama-US dollars. So sikhangele ukuthi abantu abazayenza umsebenzi lowo labo bakhiwe imali yabo nge-US dollar. Singakhangela njalo futhi kumnyaka odlulileyo abantu abahamba bathwebula inhloliso bagcina besebenzise imali eningi kakhulu eyaqinisise idlula leyo mali abagcina sebeyihola ekugcineni. Ngakho ukuze lokhu kwenqatshelwe sithi thina inhlanganiso yeZimsec kayihle ilungise ama-contract ama-teachers bengakayithwebula bebekwazi ukuthi nxa besuka besiya kulowo msebenzi yimalini abayikhangeleleyo.
Nake lakhulumisana labeZimsec yini ngodaba lolu?
Kunkulumo ezenzakala kumnyaka odlulileyo phakathi kweZimsec, i-public service, logatsha olukhangelezwe imfundo, i-Ministry of Education, kwavunyelwana ukuthi iZimsec kufanele iholise ababalisi abazabe bekhangele lumsebenzi sesingathi thina ama-invigilators imali. Kufika khathesi lokhu kungelo sokukhulunye. So siyabakhumbuza ukuthi balandele imithetho yelizwe, siyabakhumbuza njalo ukuthi bahloniphe amalungelo ezisebenzi. Izisebenzi kaziphiwe ama-contract zingakaqali lumsebenzi wokuthwebula lo ukukhangela imihloliso eyenzakala eZimbabwe.
Umnumzana Love Joyce Banda ukunhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe besixoxa laye ekobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale lePhalamende lakwele Melika ele-US House of Representatives akukomiti ecubungula isihlakalo sikamhlaka 6 Zibandlela 2021 sokuhlaselwa kwedale leli ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump owaye ngumongameli welizwe leli abikwa evote izolo ukuba umongameli owaye ngumongameli uTrump athunyelwe amasamanisi ukuthi abuye azokupha ubufakazi bambu kwedale leli ngesahlakalo lesi. Unobhala obona ngezobudlelwano bemelika labanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State umnumzana Anthony Blinken kanye lobona ngendaba zasekhaya u-Homeland Security Secretary Alexandra Mayorkas lomtshutshisi omkhulu kahulumende u-Merrick Garland bahlangene nabanye babo baseMexico izolo e-Washington DC behlaziya indaba zomvikela phakathi kwamazwe la angawumakhelwane. Amacele omabili avumelane ukulungisisa inkinga zokuchaphiswa kumngcele kwezikhali kanye lokungena okungekho emthethweni kwabe-Mexico kwele Melika. Abantu esigabeni se-Insizwe bathi izifuyo zabo seziphele du ngenxa yamasela atshontsha libalele. Amapolisa abika ukuba kusanda kubanjwa omunye wamasela la obevalela imbuzi lenkomo egangeni ezithengisa emadolobheni agoqela iHarare. Umnumzana Sindiso Mkhwananzi Khumalo ngomunye wabantu abatholiswe nzima ngamasela la. kuthi watshontshelwa imbuzi, inkomo kanye lenja. Ucabangela ukuba umakhelwane nguye owamtshontshela konke lokhu ngoba usebalekile emzini wakhe njalo udingwa ngamapholisa. Uthi kuyamangalisa ukuba kabotshwa umuntu lo loba kusaziwa ukuthi okwamanje uhlala kuphi.
Umakhelwane wami wabaleka namanje kapha wase watshiya umuzi, kodwa ke akumanga noma esebalekile ngoba kukhanya ngathi uyafika kodwa mina kangimboni. Ngemva kwalokho kuye kwachasha futhi ezimbili. Manje ngikhuluma last month sekucatha inkomo okuliguqa kwama kulithokazana nje so siyakuba lithokazi kule yini kucathile la. Angikwazi nje ngabe kufela eganyeni kumbe sokuyikho ukuthi sekungena ezinkomo engamsazi yikho kukhona.
Ye singathi-ke sizwe kuthiwa-ke kulabanye ababanjwe egangeni betshontshe inkomo, akusitshele ngamafutshane ngalokho.
Lokho ngikuzile futhi nami efonini ngazama ukubhala lapho ukuthi banilaye ukuthi indawo yakhona ingathi kwenzinye efika mhlawumbe ngingathola inkomo yami engingayiboniwe. Sebe ngisizakele kube khomenta lapha abanye beqhamba ukuthi kungabi nendawo, kodwa ngathi zingikhatshana ngoba ngisemsebenzini ngabe ngiye khona mhlawumbe ngizobe ngikhona ngale ngeni. Yikho lapho ebengifisa khona nami ngithi ngiyefika khona ngani ngiyakhangela mhlawumbe ngathola inkomo kwami lo.
Singathi umakhelwane ubona ngani kuyini okwenza ukuthi agcine kutshontshela inkomo lembuzi?
Hayi umakhelwane wakhona uvele uyisigani baba, kutsho ukuthi mina ngifika kwakhalaphana ngangingamazi ukuthi ngumuntu ogani. Mina ngangiyiphethe nje njengomfowethu kade ngiphethe isigani. Ngimenzela yonke into ngoba ubengasebenzi lami ngimncedisa nje kokunye. Nami uma ngibekuyimsebenzi yena ngikhanga imbizo ngidabamba lapha ntizekude athole okungamasini. Kanti yena uyasiyada wangitshontshela kubengayenzi kimi yedwa. Ngoba ekuqaleni lapho esemdisikhazi khona ukuthi uyatshontsha wayesengizenzela umumbi lenkulu into ezinjalo. Samthola yindaba engayiripotayo emaphoyiseni kodwa akula progress ngoba angizwali uthothi. Yena ubele uyifonela kasefonile kulezi nsuku. Emfonele ngitsho ukuthi ngaziphi imbuzi yakho zangenzana. Amaphoyisa akaneka ambotshwa lipoyisa eZimbabwe. Angikwazi nokusitshoni lo.
So zingathi uyanitela sibili ngoba usela bakhe?
Hhayi uyanitela kakhulu. Kodwa ukuthi ungaphi endawo mali. Icathile. Ekwembhalela la ma-messeji njengabanjwa yicorona ngesikhathi secorona. Ngemva khonapho mbanjwe yicorona. Khanya ubezile ukuthi mbaze ikhona namfonela athi ikhoroni kukhuthile mfana ngikhose wavani. Hayi ukuthiwe mbijana ngabe ihleka kuthatha athe njalo nje ubona ukuthi uyabhena uyantela.
Kwenziwa kuyini ukuthi amapholisa engambophi?
Hayi nama ngikwazi angeke ngitsho sibili ukuthi kuyini ngoba yena wanjela wathi eZimbabwe angeke aboshwe yipolisi. So ma etho njalo ukuthi uphinde ubona la mapholisa engambophi ngoba ahamba emapholiseni ngayaripota indaba sahamba la mapholisa ngahamba la mapholisa. Nasuka ngaphi epolisini sahamba samdinga nalapha azakalela khona ukuthi siyakwazi ukuphalathela khona utshwala sayafika akaze simbone. Njengaya epolice station kwelinye ilanga ngafika ngabona omunye umpolisi owayekhona ngesikhathi ngiripota ngathi anikazelize lutho wathi hayi ngamtshela ngathi phela lokhu angifonela lo muntu bathi hayi sizambana wama kunjani.
Umnumzana Sindiso Mkhwanazi Khumalo uhlala eNsiza. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Wilson Mathe laye ohlala esigabeni lesi.
Masihamba ngoHarare Road. Ubheke Harare, uHarare Road kopana zilendaba zidina kule ndawo khona khona okuthiwa yilokhadi. Ma udlila kancane sokuthiwa le-toilet sobe besuka lazo khona phana. I think olokhadi yinyathi yani but kubambele kune-boundary, yikho kune-boundary eyithize. Sobe ziphuma ngapha enyathi zizongena ngapha eyithize imbuzi lezi. Kukhanya zoku zimbuzi zikade ziningi kakhulu sibili. Abona kilo zi-200 khonapho. Ngokuze kwakho sobe zisuka zingena ngapha eyithize kugodlayo. So umuntu wakhona kade besenza lokhu ngabantu labana nje esijale ukubabiza ukuthiwa ngumazibaba kubezenza umprofit unyana kwakhona besenza into ezinjengazonalezi. Ozombuzo omunye lama
ye sizokuthiwa-ke ukhanya ngazane khonapho lapho esikhuluma ngakho bekulale nkomo ikade ziqambulwa khonapho, akusitshele futhi ngamafutshane.
Bezikhona ezimbalwa abadali zakhamuzi zigcine ukuthi into zabonakala zasebeqoqana izakhamizi yakhona phana ukuthi hayi asike zame ukuthi silandele si-trap.
Umnumzana Wilson Mathe uhlala esigabeni se-Insiza South. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silo Stanley Nyathi umculi ocula umdumo we-Afropop oza le ngoma zakhe zokholo lwesiKristu. Unyathi udabuka enkayi kodwa okwamanje isebenzela koBulawayo. Uxoxa lo Ezazisa Sibanda.
Maviki wonke kulolu hlelo silibakulela abaculi bakithi lemculo yabo. Namhlanje omnyama ubambile sihamba nomfana kaMdluli. Asizwe ukuthi usiphatheleni.
Ndabuka le enkayi lalapha kobulawayo futhi ngibuye lendaba ezimnandi kule ngoma ezimnandi kakhulu engizenzileyo eze Afropop, ezinye zikhuluma ngothando, ezinye zikhuluma ngokuphila general.
Kade cula uStanley okwamanje sepheke elinye idlalathe elitsha.
So ngiliphathele i-album entsha njengoba nje i-album yesithathu. Eyokuqala i-album ngayikhipha ngo-2020, esibili ngayikhipha ngo-2021. Leya manje ekhuluma ngothando langokuphila kwabantu langamasiko akithi akomthwakazi. Ile ngoma ezimnandi ezifana nalale ingoma ethi bangibiza ngamalume inengoma ye Highlander lezinye lezinye.
Umfaka Mdlulu uke wacindezela amadlalathe engoma zokholo okwamanje utshintshe umdumo wakhe esesebenzisana labanye abaculi.
Ngithe kuqaleni ama-albhamu amabili abengawe gospel, kodwa ke manje sengihlanganisa sengithula i-afropop. I-gospel yangkhona iyobe iyi-afropop. Ama-albhamu lawa kunabantu abathile nje engisebenza nabo. Ukhona omunye u-injiniya ubhese khona ngale South Africa, ngowase-South Africa. Then ukhona uMthabisi Moyo ongishayela i-guitar. Bese kusiba khona nje abanye abathile abangisiza ngokunene.
Nyathi ucela ukuchazwa emsebenzini yakhe. Phosela ilizwi ungakahambi Mdluli.
Le clothing label ebizwa ngokuthiwa yi-Stunning Clothing. Also ngiyenza kwama-videos, ngiyashuta ama-music videos, ama-movie, imichado, ama-pikitsha and etc. Abafuna ukungithinta ngiyatholakala ebulenjini ku-Facebook ngu-Stanley Nyathi, ku-Twitter ngu-Stanley Nyathi, ku-Instagram ngu-Stanley Nyathi. Then go WhatsApp and tell her
0734533075 in the South Africa. Now we can do it. We can do
I'm
zelonke itunye zelonke bathi iphosi mahlola nyama ulivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo ukhiphe Stube lilale.